Mount Zion Music.
Team man, Mount Zion. Yeah, yourself free.
Usa terere swa no taura, asiva kuti miromo ainete. Usa terere swa no taura, asiva kuti miromo ainete.
Ininewe, ininewe. Ruda runenge rwendo baby, ngati ende kumbere.
Kure kure mdiwa hande Nagetiri purugwa nepande Ndikusia mdiwa wange
Pepi usawa terere Isa shumuti mseve Pepi usawa terere Mamengi wa maperu Ininewe Ininewe Ruda runenge rwendo baby Ngati ende kumbere
Chingosi ziva kuti pane chakanaka Apa saike vanetwa otu chakalaka Pasino tapira vanoda zvigo vavira vanoda kungo mumbadaka Usa terere swa vanotaura Asiva kuti miromo ainete Usa terere swa vanotaura Asiva kuti miromo ainete
Ininewe Ininewe Ruda runenge rwendo baby Ngati ende kumbere
Chingosi ziva kuti pane chakanaka Apa saike vanetwa otu chakalaka Pasino tapira vanoda zvigo vavira vanoda kungo mumbadaka
yeah. Pepi usawa terere Isa shumuti mseve Pepi usawa terere Mamengi wa maperu Ininewe Ininewe Ruda runenge rwendo baby Ngati ende kumbere
Ziva kuti pane chakanaka Apa saike vanetwa otu chakalaka Pasino tapira vanoda zvigo vavira vanoda kungo mumbadaka Usa terere swa vanotaura Asiva kuti miromo ainete
Usa terere swa vanotaura Asiva kuti miromo ainete Ininewe Ininewe Ruda runenge rwendo baby Ngati ende kumbere
Yo DJ Boss na panga
Niko Yeah
Hadi give me kasuni skalia Mount Zion Yo Sam Christ